Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vachiwenga havana zvavataura nezvebopoto ramuka pamhuri iyi kunze kwekungogadza vamuda vanhu vakamirira mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa avo vanga vari kuzitf kumusangano weconcord young women in business global ict vapedza zvidzidzo zvavo. Vedzimwe mhuri vanosanganisira vekwamakusha, Dumbu nevekwamugabe vanoti ushe hwaifanira kuenda kumhuri yekwadumbu kubva pakashayika baba vamuda vanhu muna 2009 vaiva ishe kubva muna 1980. Asi mutauriri waishe mugabe vamozi muda vanhu vachitaura kumucheto kweuronga hwekugadzwa kwaishe mutsa uyu vati pose panogadzwa mambo panoita mutauro asi zvinopera vachiti hurumende yaita zviri pamutemo.
Uushe hwese hakuti hwamai nehwababa, panokwiwa panodiwa pane itika zvese, asi mvura inobvongodzeka ndeinogara mushe. Inoreva kuti ine zvirimo, asi tiri vana vomuhumbe. Zvimwe zvese zvinoitika tapedza tazoti isusu ndopatamira apa tava kuti vana vomuhumbe toshanda tese. Zvimwe zvese zvinoenderera mberi.
Vachitaura nestudio 7 vamwe vakaita savawilson makusha varamwa kuenda kumutambo uyu vati vakamboedza kunyorera hurumende nekuendesa nyaya yekumatare edzimhosva kuti vamise kugadzwa kwavamuda vanhu asi zvakakona nganga varapwi vachida. Sezvo dare remusi wechipiri rakati nyaya iyi haisi kukwanisa kupinda nekuti hainzwikwi nechimbi chimbi.
Kuenda ikoko unenge wakuita kunge uri kuendoza chinhu chauri kuti iwewe hausi kufara nacho. Sezvo ndareva kuti dzimba dzeushe dzanga dziripo pakacharwa watanga tichida kutapinde dzaadziri saizi.
Mumwe wemhuri iyi vahenry mugabe vati havasi kutambira vamuda vanhu kunyange vagadzwa nehurumende nekuti zvaitwa izvi hazvisi pamutemo wedzinza ravo.
Isusu hatitoshandi nekuti vese vedzimbabwe vese dzakadzisipo havatoripo pano vatoriuya vose vanhu havapo inongova iyenene hafu yemudava akanisa kuzvika avepo.
Vachitaura pakugadzwa kwamambo mugabe vakamirira hurumende gurukota redunhu remasvingo vaezra chadzamira vati vanhu vanofanira kuremekedza agadzwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanova mukuru wehurumende.
Hatisatambura mambo vanogadzirani ipai kutenda kukuru kuhurumende yedu, hurumende inoremekedza Jehovha, hurumende inoremekedza madzimambo, hurumende inonamata, hurumende inoziva kwatakabva.
Izvi zvasinirwawo nemutungamiri wemadzise munyika ishe Fortune Charimbira vakurudzira vari kupokana kuti vachiita chinhu chimwe chete sezvo ishe ava vagadzwa nemutungamiriri wenyika.
Munhu anoshayira umambo muzimbabwe nepurezidendi pachavo nevanoshayina unovakwai takapuwa napurezidendi aiwa purezidendi vakupi ivi ndii munozvipamoka musati purezidendi vakatipa mambo ndo vanoshayina vakuvarisi veumambo purezidendi chakungoti oo ndo zviripo rikaimushayine vaonoti a mazuva ano chifu kanzuro kana kuti provincial assembly yemazimambo aitadzi muno.
Vanoongorora nezvemagaro evanhu munyika vakazvimiririra vamatidha matidha vati
vematongero enyika vanopindura nekuda kwokuti ivanenge vane zvinangwawo zvavo zvisingaenderani nechinyakare chedu. Isu izvi tinopokana nazvo uye zvinotsiririsa zvikuru.
Zvaiitwawo munguva yerodhizia apo hurumende yavapo yaita sarudzo dzemadzidze anodzitsigira. Ndakamira studio 7 masvingo ndini Godrim Timba.